gajir be sardo inenge il tuende de ramberi pam gajir be sardo inenge il tuende de ramberi pam gajir be sardo inenge il tuende de ramberi pam gajir be sardo inenge il tuende de ramberi pam gajir be sardo inenge il tuende de ramberi pam gajir be sardo inenge il tuende de ramberi pam gajir be sardo inenge il tuende de ramberi pam gajir be sardo inenge il tuende de ramberi pam gajir be sardo inenge il tuende de ramberi pam gajir be sardo inenge il tuende de ramberi pam
kufadza kuti mitemo yedu haisati yanyatsoringaniswa neconstitution tasarwa nemwedzi inenge 6 kuti tisvike kusarudzo saka ndo imwe nyaya ichiripo ingangokanganisa mabatirwo esarudzo nekuti tikaita sarudzo dzisiri pamutemo dzaka kana tichishandisa mitemo isina kuringana neconstitution zvinovhura mukana yekuti vanhu vasange vachiirira nezvichabuda musarudzo izvozvo nekuti tinenge tichiti zvanga zvisina kutarisana neconstitution
mungapi here mienzaniso yemitemo yamuri kuti inofanira kuti inge ichiringana nebumbiro remitemo
mitemo yekutanga ndeyekuti Zimbabwe Electoral Commission inofanira kunge yakazvimirira yega isina anovaudza zvekuita yatingati independence pachirungu izvozvo zvinobatsirawo kuti mukubata sarudzo election commission haina kwainenge yakarerekera haina vanenge vachivaudza zvekuita sekudzira kwenyu sarudzo dzinofanira kunge dzina referee mubati wepembe mubati wepembe uyu anofanira kunge asingaudzwi zvekuita nevari kukwikwidza musarudzo iroro kuti titi sarudzo iyi yabatwa mune zvakanaka saka mukatarisa election electoral act yedu inopa mikana yakati wandei yekuti vacho vari muhurumende vari kutonga vanokwanisa kuudza election commission zvekuita zvinova zvinhu zvinokanganisa kubatwa kwesarudzo takanyanyondangana nenyaya yekuti hapana kwakarerekerwa nevari kupembe mubati wepembe wesarudzo saka nyaya yeindependence ndo chekutanga chechipiri nyaya yeright to vote kurudziro iripo ndeyekuti constitution inoreva kuti munhu wese muzimbabwe ane kodzero yekuvhota asi tinoona kuti kune vamwe vasiri kupuhwa kodzero iyoyo yekuvhota even pakunyoresa kuvhota kuri kuitika uko vanhu vari kudhayaspora vanhu vari mumajeri vanhu vese ivavo vane kodzero yekuvhota tikaa takangotarisana constitution saka kurudziro yedu ndeyekuti mitemo ngaigadziriswe kuitira kuti vanhu ivavo vane kodzero yekuvhota vapuhwe mukana wekuvhota takanyanyonangana pakuti electoral act yedu ngainangane neconstitution ndo zvimwe zviviri zvandingangoti izvozvo zvinofanira kunge zvichigadzirisika tikagadzirisa izvozvo tinoita kuti zvinotikanganisa pasarudzo zviite zvishoma takatarisana nenyaya yekuti maelections edu achazova here ari free ari fair ari credible
ini sesangano reERC muri kumbotauriranawo here nehurumende nedare reparamende nezvenyaya
ehe tiri kuenderera mberi tichikurukura navo gore richipera tanga tatonyorera minister of justice vanyowani vadziyambi dziyambi kuti tivaudze kuti vane basa ranga rasiyiwa nevakange vari panyanga ivo vasati vapinda tikanyorerawo zvakare kumutungamiriri wenyika vamunangagwa tichivaudza kuti pavaimbova mukuru wejustice ministry pane nyaya yatanga takatanga kutaura navo nyaya yekuti electoral act ngaigadziriswe saka tanga tichivayeuchidza kuti nyaya iyoyo inofanira kunge ichigadziriswa pasine nguva nekuti uzogadzirisa mitemo yesarudzo nguva yapera hazvibatsiri kugadzirisa sarudzo dzedu nekuti zvinoda kugadziriswa zvacho zvinhu zviri kutoitika iye zvino saka zvinofanira kugadzirwa pasine nguva